Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, kurume 14, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
My emergency ndiyo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively tichazotoona pamberi tichizovaudza zvezvikara.
Vana chiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Dorare RTGS roderera kekutanga kubva zvaraparurwa na governor we RBZ. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vakuru ava vari kurangwa mabasa vanoti vari kurapa vanhu vari kurwarisisa chete sezvo vachiti hurumende iri kutadza kuvapa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Zvichakadai, kurangwa mabasa uku kunonzi kwapararirawo kune zvimwe zvipatara zvehurumende muHarare. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba vakuru vari kuramwa mabasa vanoti hapana chine musoro chakabuda mumusangano wavakaita negurukota rezveutano vaObedaya Moyo neZuro. Mumwe wevana chiremba vakuru vepachipatara chepari renyatwa, Dr. David Chimuka, vaudza Studio 7 kuti pari zvino vari kungorapa varwere vari kurwarisisa muzvipatara zvehurumende sezvo hurumende iri kutadza kuvapa michina yekushandisa pamwe nemishonga yekurapisa varwere.
Mishonga yatinayo, tine mishonga mishoma shoma inogona kubatsira vanhu vanogona kufa kana kumangwana. Saka ni kune vanhu about 80% vanouya watinoti maelective cases, vanouya tinoita vasina nehari. Asi vazhinji vanenge washoma nouya vachida treatment inenge iri inoti tiri emergency, ndio takafunga kuti tiite ivavo tichimirira kuti zvinhu zvichaita zvakanaka kana government ichinge yatisapota nekutipa mari yekuti titenge mishonga nekugadzirisa mishini nekutenga imwe mishini inodiwa kuti tiite mabasa edu zvakanakanaka. Zvinoreva futi kuti even kuHarare Hospital ikoko vari kuitawo maemergencies, ndisingazivi zvekuBulawayo nedzimwe mahospitari. Maemergencies ndiyo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively tichazotoona pamberi tichizovaudza zvezvakare.
Mumwe chiremba wepapari renyatwa, Dr. Shingai Chiurunge, vati vave kungopa varwere mapepa ekuti vakwanise kunotenga mishonga yekuti varapwe sezvo muzvipatara zvehurumende musina mishonga iyi.
Panongopinda topa hama maprescription, hama dzoenda kuprivate dzotenga kana vakakwanisa kutenga. Pane mashiremba akawanda panapa ntoine mishonga yavakatenga vega itori kumawards yekupa mapatients pamwe vanenge vatumwa vasina kana hama wani vachibva kumamisha.
Vamwe vana chiremba vekune zvimwe zvipatara zvehurumende zvakaita seHarare General Hospital neChitungwiza General Hospital vaudza Studio 7 parunhare kuti havachakwanisawo kuita basa ravo sezvo vakatarisana nematambudziko akafanana neana chiremba vekupari renyatwa. Asi gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti bazi ravo riri kuedza pose parinogona napo kuti ritsvage mari yekutenga mishonga yekupa varwere pamwe nekugadzirisa mimwe michina inonzi yakafa kuti ana chiremba vakwanise kuishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dora re RTGS radzikira uremu kekutanga nasi kubva zvakadzikwa uremu na governor we RBZ Dr. John Mangudya apo vakaparura urongwa hwekufambiswa kwemari. Vamangudya vainge vati dora iri ritengeswe ne 2.5 padora rekwa America mabanga asi nasi ranga rakwira kusvika pa 2.7. Pamukoto dora iri riri kutengeswa ne 3.8. Vaimbi vegurukota rezvehupfumi vatenda ibiti vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti izvi hazvivashamisi.
Kumabhengi mari yakaririswa i5 million chete, isusu maimports edu isusu anopfuura 6 billion. So iwewe ukaririsa 5 million hapana zvawaitaba, uri kubata vanhu kumeso. Ini ndapedza vhiki rese ndichipinda mabhangi makuru akanosanganisa naCBZ, Stanvik. Hakuna bazviriko. Chavaa kuita manje ndechekuti kana uri pa priority list, in other words uda kubhadhara school fees yemwana, vanoti vanokutengesera mari iyoyo. But handizvoba zvinoitika pa foreign exchange. So hapana chakaitwa chisvinu muswa 20 February 2019 pakaannounzwa monetary policy. Chakaitwa chete ndechengoti mari dzevanhu dzanga dziri ma US dollar achinzi ari geje geje ne bond note ndo dzaka devalue.
Saka chii chingaitwe kuti mari inge ichiwanika munyika?
Economics is politics. So kana politics dzenyu dzakanhura, hazvina basa kuti maita sei, because it's a question of confidence. Zvakaimbwa na Thomas Mapfumo Mukanya gore riye kunzi sabhuku wepano watadza kutonga misgovernance. Tinofanira kubvisa chipuka ichichi chinonzi bond note, todzokera kuregime yema multiple currencies.
Avanga vari vaimbova gurukota rezvehupfumi vatenda ibiti vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Asi nhengo yeZanu PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vanoti zvinhu zvichakagadzikana.
MuZimbabweni wese aneka nyika yake huzi patriotic Zimbabwe anofanira kuona zvino nyika iri mugwaragwaro rekugadzirika kweupfumi. It's a process, hazvibva zvanaka one day yekuti tingafunga kuti tingabva yasvika patofunga kuti tinosvika. Aiwa, zvinhu zvinofanira kutoita over some time, maybe over 18 months, maybe 24 months, maprocess achidiscover ega emumaketi kuti aiwa mari yenyu yanyaita ngari pamusoro ngaidziki kana kuti ngaikwiri, depending kuti production yedu yemaexports yakamira sei.
Mubvunzo wekupedzisira vamwe vanogona kuti kavamuponda zvinenge zvakamboedzwa navagono asi hazvina kubudirira. Kozi nozoshanda sei hapa?
Aiwa, ipapo ngatisamikisiwa mangozha na vagono kana kuti vamutuli na vagono. Aiwa, hati sianei time iya yavagono muchaziva paya paita yataiti running printing press, kuprinda mari ngoti chese chashota mari takutonoprinda. Ndo chakati Zimbabwe dollar reparare, mari haiprindwe that way. Mari inofanira kuprindwa according to productivity iri muekonomi. That is why you find even bond note harina kukolapsa zvekumhanya. Mukatarisa bond note iroro pariroro rakatosimba. Mukatarisa kuti over the last 2-3 years bond note has been there, but harina kubva razodona zvese zvekumhanya even papararo market. Zvinoratidza kuti yanga iri linked to production iri munyika. Mari inoparara nefashion yakaitika hyperinflation. Paya pekungoti hurumende yakutaura kuti hapana kana production iri kusvika munyika, handiti asi inomboramba uchiprinta mari.
Nhengo yeZanu PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Hurumende yamisa kushanda kwesangano rakazvimirira roga rekotrad kumasvingo ichiti iri kuongorora kuti rine magwaro akakwana here. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vaBrighton Ramusi, mushandi wekotrad vati vagamusira tsamba kubva kuna mudziti wedunhu remasvingo varei hove ichivaudza kuti vambomire basa.
Vati izvoni isu tiri kupindira mune zvematongerwo enyika uye takaparticipata nekukurudzira vanhu kuti vange vachienda pastairway yakaitika muna January. Isu tiri kuona kuti kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu, nokuti mashoko aya ari kuuya mumazuva mashomanana adarika. President wamunangagwa wakanga vati vachateverera masangano akazvimirira oga, papo vaitaura vari kumwenezi vachiti vachada kuti vaongorore mashandiro emasangano akazvimirira oga, nokuti ndo mamwe emasangano ari kuita kuti vanhu vange vachiratidzira.
Manuona nesu kufanza kumia basa msangano iri. Vazi wanae mzorozi vati kumiswa kushanda kwa vaita kushakangansa zukuru wa shandi vavo.
Suspension yata piwa ni urumende. Ichi afekta wa shandi wanosuka evo 15. Teni gu afekta zwe 10,000 ma members ari mu Community Tolerance, Reconciliation and Development. Our members anga achibenefita ku magarden, peace gardens, anga achibenefita ku ma soccer tournaments, anga achibenefita ku ma human rights, education natanga achivapa, ne social accountability, atachiva design ne capacity building.
Varamusi vaendera mberi vachiti nyaya yemagwara isiyo yavari kurambidzirwa sezvo vane gwaro renotorial deed of trust ravakanyoresa kuhurumende muna 2012 rine nhamba dzinoti MA1050/2012. Vahove varamba kutipa chikonzero chavamisira kota rebasa parunhare vachiti vanga vakabatikana apo guru kota remasvingo vaiza tadzamira vatanga sati vasungwa nezvenyaya iyi vati zovafonere asi havana kuzobatika panhare mbozha yavo. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Kandi Maramba.
Banga remadzimai reZimbabwe Women's Microfinance Bank nhasi rakumbira nhengo dzeparamende kuti dzitaure nehurumende kuti ripiwe mari yakawanda kuti rikwanise kukweretesa madzimai kuti vaitewo mabasa akasiyana-siyana kusimudzira upenyu hwemhuri dzavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kunhengo dzeparamende dzekomiti inoona nezvemadzimai kusimudzirwa kwematunhu nemabhizimisi madiki dzashanyira bhanga iri nhasi, mukuru webhanga iri Amai Mandas Marikanda vanoti nyika inogona kubudirira kana madzimai akatsigirwa nemari yekuti akwanise kuita mabasa ebudiriro akaita sekurima, kutanga mabhizimisi pamwe nekuriritira mhuri dzavo.
Tiri kutarisira kubatsira madzimai akawanda kumaprovinsi nemawadzi ese asatata kura kusvika ikoko. Saka tine chishuwo chokuti tiwane more resources in terms yemari yokupa vanhu nekugona kuva nemabranches edu ikoko. It's a function yeinvestment in the bank.
Vati sebhanga idzva mari yavari kupiwa nehurumende mamiriyoni 10 pagore ishoma chose pamari yavari kuda. Vati semuenzaniso pane vanhu zviuru makumi mashanu nechimwe vakatovhura maaccounts kubhanga iri kubva parakavhurwa pakati pegore rapera, uye pavanhu ivava vanhu zviuru zvisere chete ndivo vakakwanisa kuwana zvikwereti zvekuti vatange mabhizimisi nekuita zvimwe zvakasiyana-siyana. Mumiriri wegweru Eben vaBrian Dube MDC vanova imwe nhengo yeparamende yashanyira bhanga iri nhasi vati vafara chose kuona kuti bhanga iri rinogona kushandiswa kubvisa urombo muZimbabwe pachishandiswa madzimai.
Ngavawedzere maresources kubhengi irori kuitira kuti rigone kusvika mana yenyika tikwanise kuwana madzimai ese achiaccessa maloans ari available.
Imwe nhengo yekomiti iyi vaDaniel Morokele vaudza Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda pamusoro pewomen's bank, uye separamende vachaedza kuribatsira kuti rikwanise kuita basa raro nemazvo.
Tadzidza kuti bank rinogona kubatsira upfumi hwenyika tichibudirira nemadzimai.
Bhanga iri rakavhurwa nehurumende mwedzi misere yapfuura nechinangwa chekusimudzira madzimai munyaya dzemabhizimisi, uye pari zvino riri muHarare chete uye rinotarisira kuvhura rimwe bhanga muvulawayo mwedzi mishomanana iri kutevera. Amai Marikanda vati kunyange hazvo vasati vavhura mabhanga mune mamwe matunhu, vanhu vavo vari kushandira mahofisi eNet1 nemahofisi ebazi rehurumende rinoona nezvemadzimai mumatunhu ese munyika, uku vari kutopa zvikwereti nekubatsira madzimai akawanda. Mumwedzi misere yapfuura bhanga iri rapa zvikwereti zvemamiriyoni matatu emadhora, uye vanhu vekuMidlands ndivo vakatora mari yakawanda $1.4 million vachiterwa neHarare neManicaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa uye gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vari kumusangano wekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti gender summit uri kuitwa muNew York muno muAmerica. Nhasi kumucheto wekusangano uyu Zimbabwe iri kutarisirwa kutaurawo nezvairi kuita kusimudzira madzimai. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naAmai Mutsvangwa.
Commission of Women State Gorino Torai nezve social protection. Social protection meaning kuti zviri kuitwa nenyika kuti vasupporte madzimai kuti vabudirire. Kuno kunyese dzino inoratidzira maprograms adzinoita. Zimbabwe inozikanwa zvikuru nekadzana nana zvine zvikuru because dzisinyika dzese dzinogona kubudirira kuita maside events aya.
Zvinhu zvine zvichiitika mumaside events kuti misangano inenge ichiitwa kucheto yemusangano mukuru United Nations zvakaita sei.
Tenda zvibagore pa Jubilee events side events. Ndekutanga iriko nhasi atomhanyira ino iyoyo ndeikuratidza kuti nyaya kando nobatsira sei. Nyaya yema its iyera avanopiwa inovabatsira sei ko madzimai vadzi kubatsirwa kuti vapindo mamaini ministry of women affairs and community development inovabatsira sei kuzenyaya yadzi kuita zvitungamirirwa na Fred wedu womunyika yeZimbabwe tinoratidzira iri murinoratidza kuti honai ndozvinoitwa muzimbe izvi nyika dzese dzinenge dzakazara imomo dzichera bvunza mbvunzo ndekuti ko apo makasvapa ko apo hamugori kudai mugozvi improve. Saka nhasi izwa guru reZimbabwe pa-CSW rekuratidzira nyaya yekubudirira kwemadzimai Women Microfinance Bank.
Vanga vari gurukota rezvekubudiswa kwemakoamwenamtwa vari parona New York muno muAmerica naMavlas Musanganya wewe Studio 7. Dare repasoro rehigh court muBulawayo rarasa chikumbiro chatashinga Musonza chekuti atongwe achibva kumba. Musonza amerwa kusvikonda musikana guru. Taurai chava anotipa nyaya inotevera.
Ndongi wedare rehigh court Justice Martin Makwese varasa chikumbiro chamusonza uyo pome mhosva yekwanisa wandu zvive vachiti kunyange hazvo musungwa wose ane kodzero dzekuwana rusununguko kodzi inofanirwa kuvepo kuchitariswawo kufambiswa zvakanaka kwenyaya dzemitemo. Wanhu anovendege Air Force of Zimbabwe anonzi akarova Lucy kusvika azofa mushure mekunge vatadza kunzwisisana panyaya yekuti iye musonza aimera Lucy kuti aidanana nemumwe murume. VaMakwese vati kunyange hazvo ari pamhosva yaaromerwa zvipati kuti avhumirane zvakawanda ndaitisi uyu. Vatiwo pane humbowo hwakasimba hunorovere Musonza izvo vati zvinogona kumupa pfungwa yekuda kutiza kumiswa pamberi pedare kana akapiwa mukana wekutongwa achibva kumba. Vatiwo dare raivera zvipira kutanga kutonga nyaya yamusonza. Musonza akaunza imwe nyaya yamudare achiti anoda kuti dare reconstitutional court rite kuti vatongere high court vanofanirwa kubati vanonzesa here kana kuti kwete pavanenge vachitonga mhosva. VaMakwese vati semaonero avo Musonza anenge ari kuda kungopedza nguva achiita kuti nyaya yake isatanga kutongwa. Vatiwo nyaya yekuti Musonza anobvuma kuti akarova Lucy asi achizoramba kuti kumurova uku ndiko kwakamuuraya inoita kuti vaone asina kukodzera kuti atongwe achibva kumba vachitsinira kuti Musonza anogona kutiza. Rimwe ragweta kumirira Musonza muzvare Tavo Kanyati vatsanangura zvaitika mudare.
Chikumbiro chedu chebela hatina kuchipiwa. Achatongeswa nyaya dzake dzese Constitutional Court ne main trial achibva mutorongo.
Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Masangano emakereke anosanganisira Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe neUnion for Development of the Apostolic Churches in Zimbabwe achaita musangano wemazuva maviri kutanga mangwana achitarisa mamiriro akaita zvino munyika uye kuronga gwara nezvinofanirwa kuitwa mukukokera nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizere tanonoka wande weStudio 7 abata munyori weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata.
Vemakereke pasure pemusangano watakaita weNational Leadership Prayer Breakfast vakabvumirana kuti utungamiri hwavo hunosangana kupera kwesvondo rino kutarisa national ecumenical national dialogue framework yavo vari pamwe chete igovatungamira kuti kana ivo vachiparticipata munational dialogue vanenge vane donzvo rimwe chete rinoinfomiwa nenational dialogue framework yavanenge vagadzira.
Izvi zviri kuitwa rini?
Zviri kuitwa kupera kwevhikiro rino kutanga mangwana. Asichati notarisira ndechekuti process yachona inogona kuti rebase donzo rachona rinozofanira kupera mukati mevhiku nokuti riri kutarisirwa kuti gwaro rinofanira kunge raenda kumakereke kuvhiki inotevera kuitira kuti rigozo launchewa kutanga pa April apo.
Vanhu vamuri kuda kuyananisa vari kutambira here zvese zvamuri kuita kuti musangano uyu ubudirire?
Iko zvino handifungi kuti pane munhu angava nekusagutikana kuti nyika yese iri kuvirira nenyaya yekuti dai vana veZimbabwe vawana kusangana maonero avo namafungiro avo nyika yedu ipfuurire ichienda kumberi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare natanonoka wandi weStudio 7. Mutori wenhau weZBC Judith Makwanya uyo akashaya nemusi wemuvhuro aradzikwa muHarare nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashaura pakuradzikwa kwamuzvare Makwanya, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vati semutori wenhau mufi ange akashinga uye aimira pachokwadi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vatinoti magamba kune vamwe vokuti pasi rino iri rati Zimbabwe yaita zvayaita neland yayo, kune vanhu vatiri kufunga kuti iwikwits panyaya yokudefenda Zimbabwe. Takuda kuvabhana kuti vaifambe vasafamba kune dzimwe nyika vasaita zvimwe zvinhu. Vatiri kuradzika panava muzvare nderimwe ramagamba acho.
Asi mutungamiri webato reZimbabwe Development Party vakisinoti Mukwazhe vati mushakabva aifanira kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika kwete kuradzikwa kumarinda eWarren Hills. Mumwe wevatori venhau akashanda nemushakabvu kwenguva yakareba Ruben Barwe ati Judith Makwanya aive munhu aisimba nezvaaifunga kuti ndizvo zvakanaka mumashandiro aaiita mukutapa nhau zvakazoita kuti vatemerwe zvirango kana kuti masanctions.
Judy angaka ari munhu ari principled ane pira gwara kana zviri wrong aikutaura zviri wrong.
Zvichakadai mashoko atiri kutambira anoti mumwe mutori wenhau weZBC Desmond Duri ashaika zvakare urongwa hwekuradzikwa kwake hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vana vakasiyiwa nevabereki vavo vachitiza hondo muDRC vave nedambudziko rekushomeka kwechikafu. Kuratidzira kwavana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenyatwa muHarare neZuro kunonzi nevamwe kwakaratidza pachena kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvehurumende izvo zvinonzi zvaparara zvakanyanya. Asi vamwe zvikuru vebato rezano PF vanoti kuparara kwezvipatara kuri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari vebato reMDC Dr. Henry Madzorera pamwe nevakambovewo nhengo yeparamende vachimirira Pelandaba Mupopoma vaJoseph Chuma vezano PF. Tatanga nekubvunza Dr. Madzorera kuti vanoona sei mamiriro yakaita zvinhu muzvipatara.
Mamirire zvinhu muZimbabwe zvino muzvipatara ndezvekuti izvo zvinhu hazvisisiri kushanda. Zvatiri kunzwa nana chiremba izvozvo ndochokwadi chaicho. Idambudziko guru rokuti vana chiremba tinavo, manesi tinavo, asi zvokushandisa hapana. Zvokushandisa zviri simple zvakaita semagirovhosi okupfeka vanhu vachiita basa ravo vachibata maronda, mabhandeji, mishonga, zvese zvinoita kuti chipatara kana kliniki inzinoshanda hazvichisipo. Kubvira kumusoro kusvika kuzasi kukliniki yepasi pasi chaiko tine kushayikwa kwezvinhu zviri necessary zvakafanana nemishonga nezvokushandisa zvemazuva ese, zvokuti basa harichaitwi, maoperation haasisiri kuitwa. takumirira zvino kuti izvo vanhu vatange vasvika pari critical kuzongati mhanya toita operation.
Vachuma, munoti nezvakaburitswa nezuro navana chiremba nemamiri akaita zvino muzvipatara, nekuti imi nebato renyu rezano PF ndimi muri muhurumende iri kunzi iri kukundikana.
Ndakarwadziwa zvikuru kuteerera nekuona mataro akaita chiremba akabuda musocial media nezuro chitara nyaya emamiriro aita mahospitals edu. Hapana kunyepa kwakaitwa ipo paya, nekuti neni ndirimunhuwo sevanhu vese tinosvika kuzvipatara tine hama dzinorwara. Zvinhu hazvinomira mushe, zvisinomira mushe kudaro ndiyo nguva yasvika kuti isusu totanga kunyatsozviongorora tione kuti ko chii chiri kuitika. Vanhu vari kupomera mhosva kuzanu PF nehurumende nezvinhu zvakadaro. Hurumende iripo, zanu PF ndiyo iri kutonga for sure. Kune zvimwe zvinhu zvatofanira kutotakura blame yacho, asi kana tazvitakura ipo paya, let's go wider tichitarisa kuti ko zvinhu izvi zviri kukonzerwa nechii. I'll tell you right now, inini munomubhulawayo as I speak. Kune vamwe vanhu vatori prominent izvezvi kuMDC, vamwe vacho vatori kuparliament, vaimbove nemakambani aienda kunosupplya maghost invoices kuna mampiro UBH uko, oenda kuti ndasupplya madrugs ndaita sei sei, opiwa mari asina kusupplya chinhu. Aita kudaro blame yako ya kuzanu PF, blame yako ya kuhurumende. Yet isusu vanhu ordinary people are the people that are doing the corruption. Ndisi tikuuraya zvinhu tikuita maghost invoices, ndo zvinhu zviri kuuraya nyika, ndo zvinhu zviri kuuraya health sector izvozvo, ndo zvinhu zvofanira kugadziriswa manje izvozvo.
Dr Madzwerera, manzwa nyaya dzataurwa idzi nezvipomerwa zviri kupomerwa vamwe wekubata kwenyu, munoti?
Ndotenda vachuma nezvavataura. Zvavataura zvese chokwadi, panongopukana navo chete ndepekuti kwanzi zviri kuitwa nevanhu veMDC. Asi zvimwe zvese zvavataura zvokuti kune corruption, corruption yakawandisa munyika, corruption iri kuuraya zvipatara, zvese izvozvo tinowirira navachuma. Nyaya iripo ndezvokuti corruption hazvina basa kuti yaitwa nani. Ndosaka tine hurumende. Basa rehurumende nderekusunga vanhu vaita corruption. Isi tinoti vanhu vari kuita corruption ngavaende kujere, hazvina mhosva kuti ndeve kupi kana kuti bato ripi.
Vachuma, mubvunzo uyu.
Problem iripo apa ndeyekuti isusu maZimbabweans tiri vanhu vari sophisticated hysteric. Kana tichiita nyaya idzi so ndozvatonyatsogona kukavha track yako kuti usabahwe, haa, ipapo muZimbabwe haungatombomukwanisa.
Dr Madzwerera, nyaya iri kutaurwa nevamwe muzano PF kunzi zvirango ndozvakonzeresa kupararira kwezvinhu munyaya dzezveutano munyika, munotiwo?
Aiwa, uko kungotaurawo, uko kungotaurawo kuvaraidza nguva. Ko muna 2009 pakapinda vatsvangira yemuinclusive government hazvina kuimprova here? Kwakune mishonga, kwakune zvese zvinodiwa. Pane chakaa chachinja here panyaya inonzi masanctions acho iwayo?
Vachuma, nyaya yemasanctions iri kusimudzwa nevamwe venyu muzano PF.
Masanctions are real and ari kurova. Saiyo nyaya yozve masanctions agere dzi president agere zvaro rati kuya kunyepa kwayo. Mahamboona president vechinetseka havaendi kuamerica kwacho here kana kune mahiyeni? But munhu ari pasi apa ndiye munhu achanzwa effect yemasanctions when companies cannot trade freely in Zimbabwe.
Vanga vari vakamboya nhengo yeparlamende muBelandaba Mpopoma vaJoseph Chuma webato rezano PF vari parunhare muBulawayo. Manzwawo zvakare kubva kugurukota kune vakamboye gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzwerera veMDC vari parunhare muKwekwe. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yebhanga remadzimai kana kuti Women's Bank. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.